Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro zvita 16/2019 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Maikono mipapo! Maikono! Mwazi tell this guy just enough! Hatipenzi nguva! Chokutanga isuda na tanga ya mazisa isiri mariki!
Vanesonchamisa vanoti munyika hamusi makaita upfumi hune pundutso kudzamara mava neutongi hwejekerere pasi pehurumende yavo.
Tiri pautungamiriri wava Emerson Munangagwa, mamembers eamalgamated Rotchers Union of Zimbabwe vakasangana nekushungurudzwa kwakanyanya nehurumende yavamunangagwa. Tinotarisa mamembers edu akaabjectwa vakatoshwa. Tine maincidents anokwana kuita 7 vanhu ava vachirohwa kusara vakuvara zvakanyanyisa.
Rimwe sangano revarayiridzi rinoti hapana hurumende yakabata varayiridzi zvisina kunaka kupfuura hurumende yavamunangagwa. Tichanzwa zvinobva pamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa nezuro vakati munyika hamufi makaita upfumi hune pundutso kudzamara mava neutongi hwejekerere pasi pehurumende yavo. VaChamisa vakati vanhu vanofanirwa kugadzirira utongi hutsva muna 2023 sezvo ZANU-PF yakakundikana. Mutori wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
VaChamisa vataura mashoko aya pamberi pemumhoyi vatsigiri vebato ravo pachisamba grounds mamutare, apo vange vakatsigirwa nehumwe utungamiriri webato ravo hunosanganisira amailinidi Karenyi Kore vaMorgan Komichi vatendai biti nevamwe.
Achisiya mari, achivaka zvikoro, achivaka zvipatara, achisumudzira nharaunda kuti iende mberi. Isu takatara patiri kupinda paikonomi, hakuna munhu anouya kuvhenivheta muno mari atazvakida nekuconstitute infrastructure support program. Kana kuti maina matiyadzwa, siya waisa tara, siya waisa chipatara, siya waisa hospital. Izvati vanhu varimo vasara vane bhenefiti mukatimo.
VaChamisa vaudza vatsigiri vavo kuti vaishanyira nyika dzekunze kuti vagadzirise zvinetswa zviri munyika.
Hapana chavanacho chinovaidza taona vane diamond isama vachisa kukula paikonomi ipapo. Maikoi mwazi zeutisikaachapindao hatipenzi nguva chokutanga isuda na tanga yemazisa isiri marike. Tapina mu UK, tapamo, tapina mu Germany. Ichisunga
Imwe nengo ye MDC amai Selia Mpengo ve Musa Kubva vanoti madzimai anoda kuti asimudzirwe mabasa avo emaoko nezvimwe zvinobata vechidiki.
Yezvoko president takatarisana na January nokuti vana vari pa holiday. Asa hapana holiday nekuti vana vari kutotengesa airtime kuti zvinzviti. Madzimai vari kukwenya musoro kuti vana vanoenda kuschool fees vanoenda kuzvikoro rini. Stay. Nekuti zvinasi nakupira zvakanaka. Madzimai vaona nhamo nekugara vachipopotedzana nana baba mudzimba nekupopotererwa nana baba mudzimba nekuti hapana chekubika hapana chekudya cooking oil chingava chingwa zvatove vaenzizvo tiri kureva kuti president kana kusina mvura kusina moto upenyu hapana. Upenyu hwemunhu hunoraramwa nekuti mune zvinhu zvisingakwanisa kubhadhariswa ndozvinhu zviri kubhadhariswa nehurumende iripo. Vanhu vari kutenga mvura mudzimba womupuresidendi, vanhu vari kutenga mabhakati emvura kune vanhu vane migodhi. Iye zvino tine mamutare muno asi mukafamba puresidendi imba nemba ine mugodhi, imba nemba ine chibhorani kuratidza kuti upenyu hauna kumira zvakanaka. Asi zvandinoziva ndezvekuti vakaba simba vakaritora pakahwina baba Chamisa. Vakatora asi vachamisa vakamhanya nemakiya avo. Baba Chamisa ndova nemakiya economy. Iye zvino zvaani iri bhizi kukopa mapolitiki edu.
Mumwe wevatedzeri wavachamisa vabiti vati nyika yabhuroka nekuda kwenyaya dzehuori.
Mugore ra 2017 $2.9 billion kwete mabonds $2.9 billion yakabiwa directly from government. Mugore ra 2018 $3.2 billion was stolen directly from the government. Gore ra 2019 harisati rapera vapa $4 billion. Panozosvika December vanenge vava mu $6 billion. Vanoba ne US dollar, vanoba ne command agriculture, vanoba ne fuel, vanoba ne migodi, diamonds, platinum, chrome and gold. Michero for you. Vanoba through ndege, munangagwa anochamisa ndege inoita $74,000 an hour. Ano haya ndege kubva kuDubai inomutora kuti aende kuBruwayo nekudzoka. What kind of a leader are you? Chekupedzisira chauraya economy yedu inyaya yeproductivity. There is only one man who can bring foreign direct investment in this country and his name is Advocate Nelson Chamisa.
Musangano weMDC kuno kwaMutare wanga une vanhu vakati kuti vanosanganisira vamiriri vedzimwe nyika. Musangano uyu waitwa zuva rimwe chete mushure mekunge ZANU-PF yapedzawo musangano wayo wepagore waitirwa kuGoromonzi mudunhu reMashonaland East. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lloyd Moyo.
Muchungamiriri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanoti hapana hurumende munyika yeZimbabwe yakambunyikidza varairidzi nekuvabata zvisina chiremera sezvinoitwa nehurumende yavaEmerson Mnangagwa. VaMasaraure vaudza Studio 7 kuti kushungurudzwa, kuzvidzwa nekudzvanyirirwa kuri kuitwa varairidzi nehurumende yavaMnangagwa hakuvatyisi, vachiti vari kuyambira hurumende kuti igare pasi itaurirane nevarairidzi nokuti varairidzi havasi kudzokera sure panyaya iyi sezvo vasisakwanisi kurarama nemari yavari kupiwa iko zvino. Tabata vaMasaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Mugore ra 2019 tiri pautungamiriri wavaEmerson Mnangagwa, mamembers eAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vakasangana nekushungurudzwa kwakanyanya nehurumende yavaMnangagwa. Tinotarisa mamembers edu akaabdhakwa vakatoshwa. Tine maincidents anokwana kuita 7 vanhu ava vachirohwa kusara vakuvara zvakanyanyisa. Mhosva yavo ingori yekuti sei vachigwira kuira kuti vawane mari inotenga mari kuti vararame ose vanhu izvo zvinove kodzero dzavo sevashandi tikatarisira vakasungwa tine maincidences kwete nhamba yevanhu asi maincidences 29 ekusungwa kwevanhu vachiratidzira kuti vapiwe muhoro unokwana unokwanisa kuti vakwanise kuwanawo health care vawana education vawane chekudya vawanawo pekugara sevanhu
chii chakaitika chakusvitsai kuti mutaure izvi
tutarisa vanhu vakavhundutsirwa vachishanyirwa muzvikoro zvavo tine makesi anokwana 1005 vanhu vaivhizitirwa nemanhu yecentral intelligence organization vachishungurudzwa pamabasa pavo vamwe vachivhiringwa kudzimba dzavo vachishungurudzirwa nyaya yekuti sei vari mamembers yamaugamented rural teachers union ezimbabwe tine mamembers edu anokwanawo 31 ayo ane masalari avo akasiyiswa gore rino nehurumende iri punishment yekuti vari kuitirei majob action atinenge tadedzera kuti vatsvage muhoro unokwana muhoro unotenga tichitarisawo vamwe varayiridzi vari kutandaniswa mudzimba dzavanogara kumaruwa takarekodha makesis anokwana 12 vanhu vari kutandaniswa pamudzimba dzavo dzavanogara vachipiwa vava madestitutes nenyaya yekungoti vari mamembers yamaugamated rural teachers union of zimbabwe tichitarisa makesis anokwana 1157 vanhu vaingodiscriminatewa pane zvimwe zvavanofanirwa kuwana nenyaya yekuti mamembers yatus zvavanofanirwa kuwana zvakafanana nekuti munhu akakumbira livhi yekuti aende kunozorora achinyimwa naheadmaster wake achiziviswa kunzi hatisi kuzokutendera nenyaya yekuti uri weatus tikatarisa munhu achida kutransfer achirambidzwa kutransfer dzimweni dzenguva pamwe naheadmistress wake nenyaya yekunzi imemba yeatus tikatarisawo vamwe vanhu vachinyimwa mapromotion nekuti vamembers eatus nevamwe vaitodhimutwa chaizvo nenyaya yekungoti mamembers eorganization yedu tinotaona zviri kushukurudzwa kwakanyanya kuri kuitwa vanhu veboka redu zvichienderana nekutaurawo kunoita hurumende ichitizivisa kuti inoda kuparadza organization yedu
zvino zvamakatarisana nezvizhinji zvinonetsa varayiridzi munoti kunhengo dzesangano renyu
tinoramba tichikurudzira mamembers edu kuti arambe akasimba akashinga pahondo yatiri kurwa yekuti tiwane mari dzinotenga tichikurudzira hurumende yavamunangagwa kuti ivone vashandi sevanhu vasatione semhuka dzekuti dzinongodiwa pakushandisiwa chete idzowo mhuka dzichitotiwo kana dzashanda dzinotozombopiwawo chekudya kuti dzisafe nenzara saka nhapwawo vari kutiita wekuti dzizokorera kuslavhery tirikuramba tichichema navo kuti dai vatinzwirawo tsitsi sevanhu vari kungoshuwirawo kuti dai titapurawa navo upenyu hwakafana nehwavanoda kuti mhuri dzavo igare vachiwanawo chekudya vachiwanawo kurapwa vachiwana mishonga vachiwanawo dzidzo tinokumbirawo kune vamwewo vari munyika dzakatipoteredza kuti vatibatsirewo kutaurana nehurumende yedu kuti irerutse zvakanyanya kudzvanyirira kwairi kuita vashandi vemuzi
tinoona sekuti mave nenguva muchiedza kutaura nehurumende asi pasina chiri kuitika pane imwe nzira here yamunofunga kushandisa kuti hurumende iteerere zvichemo zvenyu
hongu tine nzira dzakawanda chaizvo dzatinogoda kushandisa kuti zvichemo zvedu zvinzwike unyunyuto hwedu hunzwike asi zvizhinji zvachona zvinosanganisira kubatanidza maworkers ese saka muchiona tiri kuita bishine ratiri kuita rekuwedzera kubatana nemamwe maworkers ekune mamwe maboka tichitarisawo zvenenyaya yekuwedzera vanhu vari mumaticha vacho vanonzwisisa kukosha kwekuti vabhadharwe vachinzwisisa kukosha kwetrade unionism rinove basa ratiri kurwa naro tinofara nekutambirwa kuri kuitwa nyaya iyi nematicha akawanda kuwanda kwedu ndiko kuchaita kuti kuwanda kwevanhu vanonzwisisa nyaya iyi ndokuchaita kuti hurumende idzi mari yatipa mari pavari kutinyima mari apa pavaroramba vachitishungurudza vane pfungwa dzekuti vanhu vachapera kutiza kuunion tosara taavashoma asi tiri kuvashamisa nekuti tiriramba tichiwata zuva nezuva tinoziva kuti kana tikaramba tichishanda nemushandiro watakaita gore ra2019 panopera 2020 tinenge tabata maticha mazhinji aakuona muono wedu wekuti hazvitendebwe kuti munhu ashande asingabhadhagwe mari inotenga saka patichasvika pasteji iyoyo hurumende haizogone kuisa zvitanda munzeve nekuti tinenge tawandisa zvokuti tinokwanisa kubata zvitanda izvozvo tichizvibvisa kusvika vanzwa nyaya yedu
mutungamiri weatus vaobert masaraure vari parunare kuharare nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi Mudaily News sangano idza rava na chiremba rinoti riri kuda kuita hurukuro nehurumende richiti haringarege vanhu vachifa muzvipatara. Mudaily News nekare chiremba waAmai Prisca Mukumira vakaudza dare rezimhosva kuti rimbomira kutongwa kwaAmai Mukumira nokuti havasi kunzwa zvakanaka. MuNewsday, Amai Opam Chinguri vanoti ZANU PF yazara mbavha nematsotsi avo vave kusvibisa zita rebato iri. MuChronicle, mudzimai wava Constantine Chiwenga anonzi ari kupomerwa mhosva nhanhatu dzekubudisa munyika zvichiri pamutemo mari inoita miriyoni remadhora ekuAmerica. MuHerald mune nyaya inoti mapurisa eZimbabwe neSouth Africa akasunga vanhu vasere vakanga vachiedza kupinza muSouth Africa vana vanoita zana nemakumi masere nevapfumbamwe mumwedzi waDisemba chete. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Magadiko ana mukoma joma jongaka ndimire nevamwe vese vamunobata nawe ikoko. Ini ndoda kutaurawo pamusoro penyaya iyo yaAmai Chiwenga yavari kupomerwa iyo kuti vakaba mari dzakawanda vachiendesa kunze kwenyika neinei. Vanhu ngavabate nyaya iyoyo zvakanaka, kwete kuda kubata nyaya nekuti Chiwenga haachadi mukadzi. Kana ivo vakakwanisa kutora mabhiriyoni iwaya vachiendesa kunze kwenyika, ko iye murume wacho Chiwenga mwe akanga aine masimba kudarika mukadzi akaba mari iyi, uye mari yacho akaiisa kupi? Kwee Chiwenga paisiya mukadzi achiba mari yese iye akanyarara, aifungei nazvo? Ngavasunge vese Chiwenga wacho nemukadzi wacho.
Vashamarari veStudio 7 makadii, haini zita rangu vanga ndisika kutaura. Ndautaura nhau yekonferensi yakaitwa kuGoromozi. Vari kunyatsotaura kutivo vane Vision 2030. Apo ivo vanhu ava kutaura kuti kuoma kuri kuita zvinhu munyika vanhu ava ndo vari kuzvikonzeresa. Mnangagwa akapinda pachigaro fee uchiita dollar something, nhasi unofee uri kuita $17. Zvinhu zvese zvehurumende vakakwidza vachifambirana neinterbank rate. Maticha nemadokta votaura kuti tiri kudawo izvozvozvo, votaura kuti hatina mari. Ko isu tisine mari here yekutenga zvinhu zvinodhura kudiro? Pamusika pepapapo vobva vadzoka voti hanzi tine sanction. Apo vachitaura kudero votaura kuti hanzi tine Vision 2030. Munhu mukuru achimira pamberi pevanhu akaisa sikavha kuchipisa achitaura zvisina musoro kudero, kutaura kuti hanzi une Vision 2030. Apa tiri muna 2019, vakomana tatiza munyika nenyaya yenhamo. Unobvati tichiri vapenyu here? Tichiri vapenyu here kana pachazosvika 2030 wacho iyi? Sanction yacho iri yerabviswa here? Kozi tiri kuona tikati munhu apererwa ka. Chaakungogona chete kuuraya munhu ada kudemonstrata nekurova chete, chete ndo plani yavepo. Ivo masoja acho nemapurisa vatona kana fungwa vanhu ava vafunga vazvirema. Unondigumbura mani vanhu ava ushandiswa. Vakomana dai vanga vari vanhuvo dai vachitomboitawo zvine musoro mani, vomboitawo upenyu huri nani. Vakomana tiri kuchivawo zvirimapurisa emuno muSouth Africa.
Mangwanani akanaka, mangwanani akanaka paStudio 7. Ya, ini ndoda kutaura ndichitsigirana naReverend Mangwa. Mangwa achitaura pamusoro petsika, tsika dzisina mato, kuti sei dzimwe tsika dzisiri muBhaibheri. Kune dzimwe tsika dzinoitwa asi dziri tsika dzakanaka, tsika idzodzo dzatinoita sepachivanhu pedu, asi tsika idzodzo dzichizovakiridza chiKristu somuenzaniso. Kune mamwe makereke anoti varume ngavagare dii ravo vega, vakadzi ngavagare dii ravo vega. Izvozvo muBhaibheri hazvimo, asi itsika yakanaka inoita kuti vakadzi kunyange vasina kugarawo zvakanaka vari kwavo vega hapana anovaona, kana kuti varume vakatadzawo kugara zvakanaka vari kwavo vega hapana kukwenyana, zvinhu zvakanaka. Kwozoita zvakafanana nemayunifomu. Mayunifomu haamo muBhaibheri, asi itsika yakanaka iyoyo inoita kuti uyo anenge asinawo hembe special kana kuti hembe yepamusoro yakafanana nedzine vamwe haazofili out of place, anongofananawo nevanenge varipo nekuti vanenge vakapfeka nguo dzakafanana. Saka izvozvo zvinosebedza vanhu vese, vatengi vese pana Mwari, kunyange zvisimwe muBhaibheri, asi zvino chokuita nokusebedza vanhu paumwari. Ndo zvandangoti ndibatsiranewo ndichifarirawo mashoko anangovopana Reverend Simango. Ini ndini Simbambo farandri kuno South Africa. Ndatenda hangu.
Wilson Babata. Babata speaking here. How are you guys? Everyone.
Inyai. Ngele kutungu tambani ya siku. Nyuti nasi warambana. Wacha uizana. Ndopo mabitana kutungi sana. Kwenye zese zedi nyumbu. Muda wa chitika. Kalibari pa mwiche. Asina kana nyaya ya nungu wa chinesa na nemurume wako. Kato zi politics zikute wa nesa na maji nemurume za aja garekani kakanaka. Aka jiku chungwa pesa hapa. Ame zani pefa imba hafa iti mato uta. Tuka isi zita wa imba hafa ndo waru jamare nika ezi. Mari desa ndo wa nabu mazi munu ngoche mwate mare nika mare nika. Yo waru kuchu ezi 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 zi mare kuchu kubule. Sochi buda pache na maji buko zwa na wabu nesa. Sei zao zi nga mudi jamu pesa.
Magadi Mose wanu studio 7 tinofara chaizvo nezvirongwa zvamunotiitira ndoda hangu taura pamusoro penauya yezaki yanga vachiyanga achibvunza pamusaka pokuti vakasunga maichiwenga zvakanaka kana munhu aita uhoringa asungwa patiko eno vanga vasina kuzonge paita nauya divorce maichiwenga vaisungwa here apa mubvunzo wanangobvunzawo kuti kusei vazonyanya kuita simbisingo yekuvasunga nokuda kwokuti vaitwa divorce na vice president. Saka ipapo panoda kuti panyatso kujeka vanhu vezake varege kutaura vachiita zvokuti vanotaurira vana vadoko. Kwozoita hapo panhau yokuti panzi uyo mukomana anga achibvunzwa kuti vechidiki vari kupiwa minda president havatarisi kuti wapiwa ndiani kana kuti kwapiwani. Izvo ndo nhemazvo dziri kungotaurwa dziri pachena because neno vanga vasingatariri izvozvo. Ko uyo chief ndiweni wakaratidza kuti haasi kusapota bato rezanupiyefu wakamiswa wani kunzi arege kutonga vachigaro arege kutonga uchifi hwedzinza husingaenderani nezvegovernment but vakamumisa ingawani whatabout zveminda ndopaingonzi munhu youth UNDC akubva opuwa munda hakuna zvakadaro kozoita hangu icho chirongwa chechechi chamukomata anonoka wande chirongwa chacho chakamira zvakanaka ende fasta vanga varipo nhasi vatidudzira zvanga zvakatiwa kudzei asi nenyaya yokuti vane vasingazobvunzi mubvunzo imwe yetenge tichidawo kubvunza isuwo sevana vezimbabwe saka hatizogoni kuti patijekere zvakanaka pane imwe mubvunzo itenge ichifanira kuti tivabvunzewo kuti tigone kuzvigone kunzwisika kana nekuti hangu naizvozvo deno chirongwa icho chachambowanikirwa nguva chaimboita kuti chimboiswa parimwe zuva vanhu mapasi avo vachibvunzwa navanhu zvakanaka naka chimboitwa chiri live taigona kuwana mukana wakanaka wekuti tigone kugovana zvakanaka ndatenda hangu.
Makadiko vashamarari vestudio 7 nokwazai mese nebasa guru ramunotiitira rekutiudza zvinoitika munyika. Tatambura vana vezimbabwe handizivi mhosva yatakanyanya kukora kuti ndeyei chaizvo. Munoti munangagwa akanyatsokwana kwana kuti kwese ririmi. Inyaya yekungotongwana tichitevedzera tingazviita sei nekuti tikati taure murovha. Saka kwakungotedzera zviripo mumwe nomumwe wakutongomanya achiona kuti chingaita kuti vana vake vararame chii. Zvokuti isu vabereki tine zvatita kana tafa vana pane zvachasara vakabata zvaramba. Nokuti generation yose ye40s hakuna akamboziva kuti indastry yakamira sei. Mazidhara akachena ndebvu kare achitambura achitambudza achipera achibvarura bvarura nyika kuita sechekazi sepaperbagi revachimanyirana vachichera chera. Vachiita zvekukorokoza zvakaoma hazvo. Tinongozvisa kuna Mwari ameno kuti zvichanaka zvarii.
Manzwa pfungwa dzevamwe vatereri vestudio 7 ipfungwa dzavo dzisina chekuita nestudio 7. Tinokukokodzai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Musakanganwezve kuti iko zvino izvi Christmas yava padyo. Mwakasununguka kutumira mameseji ekwaziso kuhama dzenyu, kuhama shamwari dzenyu dziri pasi pose. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanopfuura zviviri vanobva muhurumende dzakasiyana siyana kusangano re United Nations nokumasangana anomirira vanhu munyika zhinji nasi vanotangidza musangano wevapoteri wemazuva matatu kuGeneva unove musangano werudzi urwu wekutanga. Musangano uyu uchange uchikurukura nzira yokubatsira vapoteri pamwe chete nenzvimbo dzinovagamuchira. Hurumende yeChina yavharisa pa television mutambo wenhabvu pakati peArsenal neManchester United zvichitevera kushora kwaitwa hurumende neumwe mutambi Mesut Ozil weArsenal anyora paTwitter pake achishora mabatirwo anoitwa neChina vayuga vechitendero Church Muslim. Ozil ashoravo dzimwe nyika dzechiMuslim achiti hatifanirwi kunyarara kana China ichiita zvinhu zvakaipa. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. America yakadzinga munyika vashandi vaviri vemuzinda weChina muAmerica ichiti vakatyaira motikari yavo munzvimbo isingabvumidzwi yezvamauto eAmerica mudunhu reVirginia. Bepanhau reNew York Times rinoti akandiko kekutanga makore makumi matatu America ichidzinga vashandi vomuzinda weChina muAmerica ichivapomera mhosva yokusora. New York Times inoti zvekare umwe wevaviri ava wakanga ari musori aishanda akavanda. Zvinonzi vashanda ava nemadzimai avo vakasvika pagedhe renzvimbo iyi padyo neguta reNorfolk kuVirginia, asi gadhi wakanga aripo akaona kuti havana magwaro kana mvumo yekuti vapinde munzvimbo iyi, achibva avati vadzokere. Asi varume ava vakaramba vachipinda mukati nenzvimbo iyi kusvika vavharirwa nzira nemotikari dzemoto apo mapurisa emauto akavabata. America yakabva yaisa mutemo unorambidza vazhinji zvingaitwa nevamiriri veChina muAmerica ichiti China inorambidzawo vamiriri veAmerica muChina kufamba kwavanenge vachida. Paita rudo runotapira sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. VaNelson Chamisa vanoti munyika hamusi makaita upfumi hune pundutso kudzamara mava neutongi hwejekerere pasi pehurumende yavo. Rimwe sangano revarayiridzi rinoti hapana hurumende yakabata varayiridzi zvisina kunaka kupfuura hurumende yava Emerson Mnangagwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Tanono Kawande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.
soku isikati.